iro vhiki rino iri kutanga zuro select committee yese vanga vari kuongorora bumbiro kuti vaone kuti bumbiro iri riri kugumirana here nezvavakati zviiswe nemadrafters nekuti pane vamwe vanhu dzimwe nhubu dzanga dziri kuti madrafters akaita zvavanoda muzvimbonzi makochesi akaita zvavanoda saka tikataiwa endai munonyatsotsunangura munyatsoongorora uchimuone kuti ndizvo here ndiri kunzwa kuti basa racho riri kuenda zvakanaka vakatanga nezuro iye zvinodhuze vangangove vatoita machapta anosvika kana kumanomwe kana kumasere
ndivanani vari kuongorora tichiona kuti ivo veselect committee ndo vanga vachingogara vachipomerwa mhosva yekuti vari kuisa zvavanoda mubumbiro remutemo
ino tatati kuti madrafta anyatsoita basa ravo zvakanaka ka havangakwanisi kuti vange vachionana neselect committee mazuva ese saka vaiona kuti select committee yaipa zvavaifunga kumacochair nemaroya aiavabatsira voenda kumadrafters saka mwanoti macochair pamwe akazita zvavanoda zvakadii sakati iye zvinezvi mese makagara chiendai munonyatsoona kuti ndizvo round court sanondandiri kuti vese zvinezvi vari kuti vaende so that kana paine select committee achiti madrafta vakazopuwa mainstructions nemacochairs handizvo dzakabvumira vanhu vachibvumirana vachienda chapter by chapter
pachine misaridzirwa here ichiri kunetsa kana nyaya dzichiri kunetsa pakuumbwa kwebumbiro
ndingangoti nyaya yanyatsosara yezvinoizvi jonga inyaya yekuti iko kutongwa kwematunhu uku kunenge kuchiitwa sei asi ndoda kunditsanangure ndichidai nokuti vamwe vanhu havachazonzwisisa zvinonzi kutongwa kwamadunhu taramba devolution aiwa handizvo ndezvekunyepa izvozvo nekuti chikamu chechishanu chebumbiro ratiri kuita ichi takatobvumirana kuti kutongwa kwematunhu tunokuda devolution yakabvumirana it has been accepted in principle zvatabvumirana in principle tichazoti uyo anenge akagara papi uyo anenge akamira papi yatinoti implementation ndo yasara